mumwe murimo wekotiro wekumangura vaClayton muchambizi vanotikutakura bera rimwe chete vanobhadhara madhora ekuAmerica anosvika gumi nemashanu mari yavanoti yakawandisa kumurimi
kadi vaiwanza kuchaja package achibhadharwa nekambani inenge ichitenga fotiyaoti package yavaidotinye raiti 11 yaibhadharwa nemurimi inobatwa paanenge atengesa pepa yobva yaiswa muakaundi matransport ukatonegosheta naye inogona kutowanda bekuti pakapekuo padhunze saka iyoyo maiyoyo inenge yakatowanda sio
vamuchambizi vanoti vanotenga fodya vangadai vachienda kumamisha kunotengwa fodya kuti zvirerukire murimi
dai vaikwanisa kuuya kuzotengera murimi fodya yake paground kana kuti iyo kambani yayo inenge yapa munhu zvokurimisa yove netransport yayo ichiva ichitakura fodya yemurimi pamba yoendesa kufuro kwayo zvinenge zviri nani
izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wefodya wekubhindura mudunhu remashonaland central vachristopher mere vanoti vanotakura fodya vanopa zvikonzero zvekuti mafuta edzimotokari ave kudhura uye migwagwa yakaipa izvo vanoti zvinovaurayira motokari dzavo mumwe wevanotakura fodya mudunhu remashonaland west kuendesa kumusika inotengeswa fodya iri kukaroi neharare vatekshua musiyiwa vanoti mari iri kunzi nevarimi yakawanda ishoma
so parori haisi dhizini rinofa panofamba simbi dzinodhura kupfuura $15 mababasaka saka murimi mai ari kuona iye achifanira kuwana 100% profit kubva pafodya yake yakarima asi iye asina control over transport because transport hairegiletwe munonegosheta
vamusiyiwa vanoti varimi vanokanganwa kuti vatakuri vefodya vari mubhizinisi nekudaro vanofanirwa kushanda vachiwana chouviri
motari iyoyo inobirwa 300 liters rori roona kutakura iro fulbank vamangamutaura nayeni anokangama kuziva kuti iye ndifamba ndizvona asi ari kumutakurira ndibhizinesimeni womumwe anonzi transport asinei nefamiri anoweka zvinhu from the perspective yetransport industry
mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurwa kwefodya ragara riripo
kwakagara kuchidhura nokuti chekutanga anotakura fodya atarisi kuti bhero ratakurwa iri zvinorema zvakadii chechipiri transporta haatarisi kuti ari kutakura bhero padistensi yakareba zvakadii uye murimi haongorori kuti mota yatakura mabhero ake iri mukondisheni yakaita sei
amai jiti vanoti varimi vanofanirwa kubatana kuti vanobva nzvimbo imwe chete vashandise motokari imwe chete isingavadhurire uye kuti vashandise motokari dzakanaka dzisinganetswe nemapurisa dzine zvese zvakakwana amai jiti vanoti motokari dzisina zvakakwana dzinoita kuti vanotakura fodya vapedzisere vave kubhadhara mari yechioko muhomwe kumapurisa mutoro wavanozoisa kuvarimi
kuti tisashungurudzwe namapurisa munzira nekubhadhara zvioko muhomwe kumapurisa nokuti mota haina zvakakodzera
panyaya yekufa kwakaita migwagwa mutauri webazi rinoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa munyika rezimbabwe national road authority kana kuti zinara vatendai mugabe vanoti dambudziko riri kumakanzuru ayo asiri kuita basa nemazvo vamugabe vanoti makanzuru akawanda ari kudzosa mari kwavari atadza kuipedza asi iyo migwagwa yakafa zvakanyanya asi munyori mukuru wekanzuru yehurungwe valuku kaladina vanoti mari dzinobva kuzvinara dzinozopiwa gore rave kunopera kuti vaipedze nenguva diki izvo vanoti hazvikwanisike kutakurwa kwemabhera efodya kunobhadharwa zvakasiyana siyana sezvo vamwe vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa nemakambani ayo anove ndiwo anozobhadhara zvakare motokari dzinotakura fodya kuenda kumisika ivovo zvotora mari yavo murimi paanotengesa fodya yake asi vamwe vanorima vakazvimiririra vanozvitsvagira chekutakurisa vachibhadhara vega sekuwirirana kwavanenge vaita newemotokari bhero refodya rinorema zvekusvika makirogiramu 100 asi mamwe mabhera anenge asina kuzara zvekusvika ipapo anongobhadhariswa muripo webhera rizere ndakamirira studio 7 muchinhoyi ndini nunurai